kuzorewa kuti kuto parari ili kushandisa mari yakawandisa kuyedza kuda kuchenesa mvura asi iyo kuto parari pachayo yakabatana neEnvironment Management Agency vari kutadza kubatana kuti vanyatse kugadzirisa nyaya dzekuona nezveEnvironment saka tarisana neungano yeCOP15 iriko gore rinouya tiri kuona kuti nechiyero sezvo iri Ramsar site inove nzvimbo inoremekedzwa pasi rose iri kusvika mukati nekusangana nedambudziko rekuramba richivambirwa nechina zvinoreva kuti zvisingo zvezimbabwe pasi rose nezvibvumirano zviri muconstitution nemuenvironment management act nemimwe mitemo zviri kutyorwa izvo zvinoita kuti vanhu vasvike mukati nekupinda munyatwa takatarisana neenvironment takatarisana neutano hwevanhu saka tanga tichikurudzira kuti dai president negavhenment yavo vaiedza kutarisa nyaya iyi vaiite seemergency inoita kuti idisplaywe sestate of disaster zvinozoita kuti pakwanise kuunganidzwa kubva kune vanhu vakasiyana siyana mari zvikwanisiro uye vanhu vane ruzivo neunyanzvi hwekuti tochenesa sei mvura iri mumechiero ngekuti iko zvino mvura iyoyo yatone ukasha yekuti inogona kuramba ichikwadza upenyu hwemhuka nehohwe zvakare zvekuti vanhu chaivo kuinwa mvura iyoyo kuchatonetsa ngekuti yesito bharare but kuona ichibuda mumatepi iri kubuda iine tsvina iine kunhuhwa kusingaiti
iwo musangano wamaita nevatori venhau vekanzuro yeharare vanga vaine umiririro here pamusangano wekuti munzwo wodivirawo kuti vari kuti
isusu kwemakore akati wandei taiedza kunge tichii kurukura neguta reHarare pamusoro penyaya iyi tarisiro yedu zhinji yainge yekuti Environment Management Committee ndiyo ichange ichiratidza kutungamira nekuti dambudziko iri harina kutanga nhasi saka nhasi tatange tichiita musangano wedu hatina kukokera vamiriri vecity of Harare tanga takangokokera vemapepanhau tichikokerawo nemastakeholders vatinoshanda navo vanomirira vagari nemamwe mainterest groups weguta reHarare tine urongwa hwekuti tichange tichivabatanidza pamwe neparamende tichiona kuti kunyange semaminista weenvironment nevelocal government kuti taita sei nenyaya iyi isu tiri kuda kushuvira kuvaona vachimhanya mhanya kuti zvinhu zvigadzirisike asi takaita nhasi inhanga nyaya yekuti tiunze nyaya iyi pachekerere kuti kune zviri kuitika asi vanofanirwa kunge vachizviita havasi kuzvitora havasi kutirimuka havasiri kuzvitora nemwoyo wekuti tigadzirise upenyu hwevanhu
matanhapa hamuchazotorawo mune nguva here yamuri kuvatarira kuti vange vagadzirisa matambudziko iwayo
pari zvino tiri kunyanya kutarisira kuti tive nehurukuro dzine mukana wekuti zvinhu zvose zviri pachena pave nekubudirana pachena uye kuti tichimboita zvekukurukura tichitaura nzira dzingagadzirise dambudziko kune vanhu vanoziva kune makambani anoziva nzira dzekuchenesa izvi saka kana zvatiri kuda zvichinge zvisina kuzoteererwa taita zvose zvinodikanwa kuti tiedze kupa kurudziro nekupawo maonero edu isu tinokwanisa kuenda kumatare edzimhosva kuti nyaya idzi dzinge dzichiongororwa vanhu vachimanikidzwa madhepartmendi achimanikidzwa seenvironment management agency necity of Harare parliament committee yeenvironment tichange tichienda kuhofisi kwavo tichiedza kuti tiopesane nevamiririri vevanhu vari mukomiti imomo kuti tione kuti pane here zvingaitwe kuedza kuvandudza city of Harare igone kuti zvinhu zvigadzirisike